manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 3 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masoko avasanyatso kutekaiti Zimbabwe Coalition masoko akatishungurutsa nemhaka yekuti zvavakataura izvo zvinopesana nezviri mubumbiro redu remutemo.
Mutungamiri weZimbabwe National Army, Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe, voshorwa nekupindira munyadzo zvematongerwo enyika vachiti vanopikisa avasi vakatungamira nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvine chivimbo chekuti makurukota ehurumende atora mhiko munyika iyi nhasi asi kuzozviomesera. Vakaremara vanoti vari kusarurwa munyaya dzeminda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisa uye masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru mashoko ari kubuda pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande anonzi akataurwa nemukuru wemauto eZimbabwe National Army, Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe pamusangano webato reZANU-PF kunyanga North, vachiti ZANU-PF ichatonga kusvika madhonge amera nyanga uye vanogona kuita zvekumanikidzira vanhu semukuru wemauto kuti vavhotere bato iri. Bumbiro remitemo renyika haribvumidzi mauto kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata vasanyatwe mbune kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tabata mutauriri wemauto Colonel Alpheus Makotore avati avataure nezvezvinhu zvinenge zvichitenderera pamadande mutande. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri werimwe sangano rinomirira masangano anozvimirira oga reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo.
Masoko avasanyatwe isu peCrisis Zimbabwe Coalition masoko akatishungurutsa nemhaka yekuti zvavakataura izvo zvinopesana nezviri mubumbiro redu remutemo iro rinoti vechiuto vanofanirwa kushanda vasingasarudzi kana kumiririra bato rimwe chete pamapato ese anenge ari munyika asi kumiririra zvido zveruzhinji rwevanhu kana kuti zvido zvenyika atingati pachirungu manational interest.
Muri kukurudzira kuti paitwe sei chaizvo apa vakubala kugadzirisa nyaya?
Nyaya iyi tiri kukurudzira kuti paramendi yedu nemamwe mainstitutions atiinawo muno munyika anosapota demokrasi tikukurudzira kuti vange vachitarisa nyaya iyi, asi zvikuru seiwo tiine chichemo kuboka resadhaki kuti tagara tichiinyunyuta nenyaya yemabatirwo anoitwa basa nemauto mamwe vemuno muZimbabwe, zvikuru sei vanenge vaine zvidanho zviri pamusoro ivava. Vanopedzisira vaakubuda musaga kana vachinge vafarisa vosvika pakuzoita zviri kunze kwebundiro kana kutaura zviri kunze kwebundiro remutemo zvinopesana nezvinodiwa nebundiro remutemo. Saka tichifunga kuti isusu sadhaki ikabatiridza kuti nyaya yeZimbabwe itaurwe zvakanyanya pomburitswa nyaya yeelephant in the room inova mauto edu enyika kuti anga achisiya kuona zvinhu zviri partisan omira nemainterest enyika, izvi zvinogona kutibatsira kuti ramangwana renyika ino rive rinobudirira, zvakare mitemo inge ichitevedzwa mukati menyika ino.
Sema onirenyu chii chinopa kuti mauto arambe achipindira munyaya dzezvematongero wenyika takamboona mushakabvu general zvinavashe vachitaura ivo kuti hapana munhu asina kuenda kuhondo anotora nyika tikaona vachiwenga vachitungamirawo mauto kupidigura hurumende yavamugabe takaonawo ivo vamunangagwa vachitombodomawo general Valerio Sibanda kuti vave nhengo yebato ravo mupolitibiro kunyange wangu ari mukuru wemauto
izvozvo zvinotishungurudzawo isusu ndosaka takaramba tichitaura nyaya nemilitary reform muno muzimbabwe nekuti tinozoona kuti vazhinji vacho vanopedzisira vaane mainterest ari personal opedzisira mainterest iyayo ava kudarika mainterest ari national
mutauriri werimwe sangano rinomirira masangano akazvimirira oga recrisis in zimbabwe coalition vamavelas kumalo vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 nhengo dzedare remakurukota musouth africa dzatora mhiko nhasi mudare reparamende kucape town pamberi pemutongi mukuru wematare Justice Raymond Zondo. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakamanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa sezvo bato ravo reANC rakakundikana kuwana mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kuti riumbe hurumende riri roga. Kubazi rezvemukati menyika Valion Schreiber vebato reDemocratic Alliance kana kuti DA ndo vave gurukota vachitsiva vaAaron Motsoaledi veANC avo vainge vari mumatare kwenguva yakareba vachida kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvidzoserwe kumusha. Asi zvizvarwa zvezimbabwe zvinofunga kuti zvinogona kunge zvapona nepasaka reshumba sezvo bato reDA ragara richiramba kuti vane magwaro eZEP vadzoserwe kuZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda kuti tinzwe maonero avo.
Nemuondatikuti tikuona kunge zvichaitika ndezvekuti avo vanobva kumapato anofanana neDA vakaita sana Minister of Home Affairs tinoona kuti vange vachatevedzera temo yavakaita pa zvichifambidzana nekuti ivo vanofungei nezvevanhu vanobva kunze kwenyika sezvatanza nhasi vamioni vachitaura vana vaminista vehome affairs kuti mapemiti ese anofanirwa kuti akurumidze abude nenguva asatora nguva akareba nekuti chimwe chionekani chekuti mapemiti akawanda anga asingabu. Tinoona zvakare kuti vamuchamedzi vadzokera kuya kuhereti kwavanga vagara vari tanga tichibva navo tisatosvika pana 2019 inyaya yekuti zvizvarwa zvekunze kwesouth africa zvanga zvichinetseka kuti zvoende kuchipatara vasingabatsirwi nekuti vanga vachifanira kuti vabhadhari vasati vanorubatsiri saka tofunga kuti nyaya iyeye yaakuzotanga zvekare.
Zvino nekuwanda kwakaita zvizvarwa zvezimbabwe musouth africa zvochiitawo sei kuti ugaro hwazvo hurambe hwakati tsvikiti munyika iyi?
Zvatinotsotsera ndezvekuti ugari chaihwo tinoona kuti tichatombonzwa kuti minista vatsva vehome affairs vachaita sei nekuti vana vezimbabwe vanga vagara vachingorarama nematambudziko iwaya. Asi ranga ranetsa zvikuru idambudziko remapepa aya uye pane vanhu vane kodzero dzekuti vashande mapepa abatsire asi vasingachagoni kuendera mberi vachishanda vachiwana zvese zvavanofanirwa kuwana sekuvhura mabhank account nekurenewa madrivers license nemapepa emotokari nekuti pese pavanoenda vanenge vachisvika vachinzi kuti aya mapepa enyu akaisaya ana kugadziriswa.
Kana muine mazwi amungape zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa mungavakurudzira zvipi panguva ino?
Chatinokurudzira ndechekuti zvizvarwa zvemuzimbabwe vaya vanga vane masailam vamwe marefugee nekuti pane vakawandawo vari munyaya idzodzo dzemasailam nemarefugee amwe anga atoexpire kuti ngavamutsidzire chero vanga vasina kumudzira nenguva nematambudziko anga aripo nekuti tanzwa minister of home affairs vachitiwo aiwa vachashandira kuti home affairs ishande zviri pamutemo uye iite zvinhu nekukurumidza. Kana minista vachitaura chokwadi kuti vachatevedzera mutemo tinoona kuti nyaya yekuti vanhu vagarisa nguva yakareba muno musouth africa ingangochinja iite kuti vanhu vapiwe mapermanent residence.
Vanga vari sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vari parunhare kuJohannesburg South Africa naIvans Zininga weStudio 7. Mamwe madzimai akaremara ari kuchema chema kuti ari kunyimwa mukana wekuwana minda. nzvimbo dzekuvakira dzimba kana mabhizimusi zvopa kuti vagare vari vekupema vasingavane mukana wekuzvisimudzirawo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nemusi wesondo pamusangano wekukurudzira kuti kodzero dzemadzimai dzekuwana mhinda dziremekedzwe, mukuru weZimbabwe Women and Corruption Trust kana kuti ZWACT amai Sandra Vimbai Matendere vakati madzimai akaremara ari kusarudzwa pazvirongwa zvekugoverwa kwenzvimbo dzekuvakira vachinzi havana mari yechibatiso.
Nyaya dzakabuda ipapa ndedzekuti madzimai akaremara anowanzotarisirwa pasi sezvo vachinzi havakwanisi kuzvimiririra uyezve havana kwavanokwanisa kuzowana mari zvinozoita kuti vatarisirwe pasi varege kuzopiwawo mikana inonga ichipiwa vamwe, mazita avo orasirwa kure panonga pachinyoresewa vamwe kuti vagokwanisa kuwanawo mastenzi.
Muimbi muzvare Deltrish Manyepo uyo akaremara gumbo anoti ave nenguva akamirira kupiwa pekuvakira kunyange akanyoresa zita rake sezvinokurudzirwa.
Ndatiwo nenguva yakareba handichatombozivi, have lost count. Ndatiwo nenguva yakareba isingatomboiti zvingonzero pawaiting list, takakuisa pawaiting list saka chazokufonera kana pande lend, but then hapatomborina kana reply, ndakangomirira izvezvi.
Rinomirira kodzero dzevakaremara Remasingo Albinos Trust muzvare Agnes Grune vakurudzira makanzuru kuti vavasiyirewo chimwe chikamu parutivi.
Saka tiri kuti isusu pari kupiwa minja, pari kupiwawo mastenzi, pari kupiwa misika nemakanzuru edu, ngavaisewo kota system kuti kana mastenzi ari 20, 5 wakaenda kuwomen with disabilities, 3 akaendawo kuwomen with disabilities, tikwanise kuita, tikwanise kushanda, nokuti vazhinji vedu titori mabreadwinners kudzimba dzatinogara, titori mabreadwinners mumafamilies edu, saka tinodawo kuti tiwane pakasununguka pokuti tigare.
Asi vachipindura meya vedhorobha reMasvingo vaalec tave vanoti vanoremekedza vakaremara uye pose pavanotengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba vanovasiyira zvikamu 10 kubva muzana.
Sekanzuru yeguta reMasvingo takaona zvakanaka kuti zvakakodzera kuti every time patiita allocation yemanew residential stands tinopa chikamu chimwe chatoti it will reserve 10% of those stands towards people living with disabilities. Saka tinokoshesa zvikuru vanorama neurema, and it will also be going to be my drive kuti ndororoshura kuti dei tatowedzera chikamu ichocho from 10% to 15%.
Pastor Kava Mgwadi vaimbova mudzidzisi uye vasingaoni vanoti madzishe nemazabhuku anofanira kupa vakaremara mukana nekodzero yavo.
So tinokurudzira madzimambo namazabhuku makanzelers edu mumadhorobha pose pose kuti vasasiyawo madzimai akaremara zvirongwa zvine chokuita nelendi, ingava yekurima, ingava yemastend pokuvakira, ngavavapewo mukana.
Mukuru webandiko rinoona nezvevakaremara mubazi rezvemagariro evanhu munyika Dr Christine Peter vanoti urongwa hwenational disability policy unosimbisa kuti vakaremara vasasarudzwe pakuwana kodzera dzavo.
Tine mutemo wenyu wedu, bumbiro remutemo wedu ratingati policy yatinoti national disability policy. Saka policy yedu iyi inotiita kuti tive negwara ratinotevedzera pane zvese zvingava zvekudzidzo, zvingava zveutano, zvingava zvakasiyana siyana.
Asi vakaremara vakawanda vanoti kunyange urongwa uhu huripo, mapazi ehurumende pamwe nemakanzuro havahuremekedze sezvo usiri mutemo wakapasiswa nedare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe anochengeta nyuchi kuPretoria, South Africa, Lulu Lehlape, anoti donzo rake nderekuti adzidzise vanhu nezvekukosha kwenyuchi uye kudzichengetedza sezvo dzave kutyirwa kuti dzinogona kuguma dzatsakatika zvachose nekuda kwekuurayiwa nevanhu. Asi Lehlape anoti nyuchi dzakakosha zvikuru munyaya dzekurima nemamiriro ekunze. United Nations iri kunetsekana zvikuru nekurudziro yemauto emuIsrael yekuti vanhu vabve mune dzimwe nzvimbo dziri muguta reKhan Yunis neRafah. United Nations inofungidzira kuti vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mashanu vari munzvimbo idzi. Sangano United Nations rinoti hondo iyi yakanganisa zvikuru kubatsira vanhu nechikafu muGaza ikati Israel inofanira kushanda nayo kuti vanhu vasayaure nenzara. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro naDr. Kudakwa Shetuwe vari kuNew Zealand pamusoro pebhuku ravakanyora riri pamusoro peupenyu hwavo munyika mbiri dzinoti Zimbabwe neNew Zealand. Bhuku ravo iro rinonzi An African Boy in Otorewa, New Zealand, uye vanoti riri kutambirwa zvakanaka chose nevana veZimbabwe pamwe nevamwe muAfrica riri kuwanikwa paAmazon. Pamusoro pekuve munyori, Dr. Tue vanotungamirawo mabasa ekuunganidza rubatsiro rushitumirwa kuvana veZimbabwe vachishanda nesangano reZimbabwe Rural Library Schools Trust. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pebhuku ravo neupenyu hwavo.
Muchidimu ndinongoti izvo machengeterwo nemarayirwo anakaitwa namai vangu mubuya Tue kana gogo Tue mai Peter vakandidzidzisa kuti ukabatsira nherera nechirikadzi kana kuvamirira unenge wadenha Mwari kuti vakuropafadza. Saka just felt kuti regandidi ndinyore upenyu hwangu, nekuti upenyu hwangu ndakakora nechishupika zvikuru kwazvo. Dai pasina mai vangu vaita maricho kuti kwanise kuenda kuchikoro tiwane chekudya nechekupfeka, zvaitiomera kana kufunda ndingasamboenda kuchikoro inini nemasiblings angu kana kuti nevakoma vangu vezvinekasisikedi kwekupedzisira tingasamboenda kuchikoro zvachose. Saka ndakaona kuti no, reganiyore bhuku pangota munhu anegura kunge aine upenyu hwakaita sehwangu, asi munhu kaushingirira uyezve kana Mwari vachinge vari pakati pazvo, yavanoti nechirungu the God factor, kana chinge iripo zvinhu zvinofamba.
Tinoona kuti bhuku renyu riri kubata upenyu hwenyu munyika mbiri, Zimbabwe neNew Zealand. Makazvikwanisa sei izvi?
Ndakaona zvakakodzera pandaitsanangura upenyu hwangu kubva musi wandakazvarwa kusvika pandakazokwanisa kuya kuno New Zealand. Ndakakura muZimbabwe ndobva ndatsanangura nezvakaitika kuZimbabwe muri upenyu hwangu, uyezve ndauya kuno ndikagodonda nekutsanangura zvandakapinda mazviri ndiri muno New Zealand. Maropafadzo nezvimwe zvazvakaoma makukutu nemachallenges muupenyu.
Bhuku renyu Dr. Tue riri kutambirwa sei nemhuri yeZimbabwe?
Bhuku iri riri kutambirwa zvakanaka chaizvo nemhuri yeZimbabwe vari muno muNew Zealand. Pandakanyora bhuku iri takaita inonzi nechirungu launch mucapital city yeNew Zealand munonzi muWellington. Vanhu vakatenga uye zvanhu vakauya vakatsigira zvikuru sei vana vemhuri yeZimbabwe nevanobva kuAfrica. Even iyo muno muNew Zealand vanga vakawanda vakanga vakatsigira. Within an hour takatengesa 105 copies. Ndiri kutengesa mabhuku kuno nemari yeNew Zealand $40 a copy. Asi bhuku raka okushenewa rekutanga rakatengwa ne $200 kopi mwe chete, vechipiri rikatengwa ne $150 $100 pe kopi anga kawanda. Ndingangoti vanhu vaidonata vachiti aiwa tinotenda nebasa guru ramakaita. Saka ndinotenda mhuri yeZimbabwe.
Kunze kwekunyora mabhuku, zvii zvimwe zvamunoita?
Ndiri kuwanikawo ndichibatsira kumusha vanotambura akaunti nherera. Pane zvikoro zvatiri kubatsira kumushaini nemudzimai wangu zviri mubhuku iroro. Takabatsira vana vaigona zvikuru asi vanga vari nherera pachikoro chinonzi Chigware Primary School iri kuSangati inova mudunhu ratiri kugara zvino. Takazotama kubva kuMondoro tikaenda kuSangati. Saka takabatsira ine mudzimai wangu nevana nemhuri yangu tikabatsira mastudents. Tinotumira mabhuku kumusha. Ezvinezvi ndiri deputy chair of the Zimbabwe Rural Schools and Library Trust iri kuno kuNew Zealand. I'm the deputy chairperson of the New Zealand chapter. Tinemo chapter iri kuAustralia neimwe iri kuZimbabwe ikoko. Saka tinotumira mabhuku. So far takatumira makago maviri. Tikabatsira more than 100 schools. Ndakazvinyora zvakare mubhuku. Saka ezvinezvi panotiwo nekago yasara kuti titumire kuZimbabwe. Matingo aldinewana kupi nguva inonetsa, asi kana une shungu ne atinoti a noble cause and an objective kuita zvimwe zvinhu, aiwa Mwari anoti wanozomukana wekuti ponguva kuti tikwanise kubatsira nekuti tingaite sei.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Kudakwa Shetuwe vari parunhare kuNew Zealand neStudio 7. Muchikamu chedu chatuno tarisa shirikuitika muamerika na sirikutarisa kunetana kwa wekuitika mbatorema Democrats panyaye kuti mutungameru wenyika wa Joe Biden wekuikuiza ere musarudzu ye mutungameru wenyika mnambu uzi. Vamwe vanoti va Biden vakwe gura nekudaro vaive kufanira kusiyira vachiri kutemwa dzinobva ropa asi vamwe vachiti ngavarambe vari mundima. Va Biden vave nemakore makumi masere nerimwe ekuberekwa. Vakawanda vanoti havana kunyatsofara nekupindura kwavaiita mibvunzo pagakava ravakaita nevavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vebato reRepublicans. Mamwe mapepanhau ave kutonyora kuti vaBiden vanogona kuregedza kukwikwidza. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova sachigaro weZANU PF mudunhu reAmerica, Dr. Frank Guni.
Nyaya yejerara vaBiden inyaya inoonekwa nemunhu wese kuti iri pachena kuti vaBiden vamunhu akwegura. Uyezve kana takatarisa mitemo yesarudzo yebato remaDemocrats, zvitori kwavari ivo vaBiden ndochete vane kodzero yokuti vataure kuti achakwanisa, nokuti ndivo vane madelegates, ndo vakanzi nevanhu vemumatunhu ese, ndo vatiri kuda. Saka tinoona sekuti kuti maDemocrats vapinze mumwe munhu mutsva pari zvino, nguva yacho ndopasisina, nekuti asarirwa nenguva nemwedzi mishoma kuti ende kusarudzo yemunambudzi. Saka maDemocrats vavapa nguva yakaoma. Chandinoona ndechekuti maDemocrats vaita chirwirangwe vobatsira vaBiden vachivanhatsurudza, uye kuti kutaura kwavo kuruzhinji pajikerere kuve kushoma, nokuti ndo zvinoita kuti vaonekwe kuti mukuru uyu wavamutana.
Asika vaguni vamwe vanenge vari kuti kunyange vakasarudzwa vanokwanisa here kuti vazopedze makore acho mana avanenge vasarudzirwa kana kuti rinenge radambudziko zvakare?
Aiwa ka, toda kuti vanhu vaziyeka kuti kunyange vaBiden vakasarudzwa, tomboti vakubirira vakunda vaitwa mutungamiri wenyika zvakare, nyika haitongwe nemunhu umwe chete. Kune mutevedzeri wavo amai Kamala Harris, kune zvipangamazano zvavo, kune makurukota ehurumende, ndo vanenge vachibatsira kuti nyika ifambe. Pasi rese hakuna nyika inotongwa nemunhu umwe chete kunze kwekuti atori madictatorship. Even kumadictatorship ikoko kune vanhu vanenge vachitotsigira dictator iyeye, ndo vanenge vachibatsira kutonga nyika.
Asi ivo vaTrump havasiwo kachikomana achidiki, sei vanhu vasiri kutaurawo nezvezera ravo?
Tingati vaTrump pamaitiro avo, mafambiro avo nematauriro avo zvinooneka kuti vachiri kuzvinzwa, uye pane musiyano mukuru tichienzanisa navaBiden.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbovesa chigaro webato reZANU PF mudunhu reAmerica, Dr. Frank Guni, vari parunhare muno muWashington DC naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe Olympics Committee kana kuti ZOC inoti yambomira kuzivisa mazita evachamirira nyika kumakwikwi eOlympic Games kuParis kuFrance gore rino, sezvo ichiri kumirira kunzwa kubva kusangano reInternational Sports Federation kuti ritsinhire vakakwanisa kubata nguva dzinodiwa mune mimwe mitambo. Mutungamiri wekomiti yeZOC Vatabani Gonye vanoti pari zvino pane vatambi vashanu chete vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7 navagonye.
Titarisa timu yeZimbabwe iri kuenda kuParis. Tingati isusu iko zvino mamirira takaita tine vamaathletes anoita 5. Mashanu Isaac Mpofu wemarathon, men's marathon, ndiye akatanga kuqualifier. Ndokuzoteerwa naStephen Cox anoita inonzi men's single sculls rowing. Ndokuzoita Mutapiwa Makarau sprinter anoita 200 meters ndivo vamaqualifier, achiteerwa naRutendo Nyahora anoita marathon women. Kozoita wechishanu ari anonzi Makanaka Ishe Charamba, iyewo futi ari mumanyi we 200 meters sprint men. Ndo vanhu vatinoti izvozvi ndo vaqualifier.
Muchange muri kudoma timu iri kuenda kumaOlympics izere rini?
Patasvika iko zvino inguva yekuti maInternational Federations anoita se swimming ne athletics ne golf vakutarisa ma rankings vochiona kuti pa number dzevanhu vakwalifya nema athletes ma rankings vanokwanisa kuva vachipinda vangani. Ndo zvatato mirira taifaya kuve tichitaura nezve team yedu mangwana, but zvino zvatazo move forward kuti tozotaura next week.
Mungati vatambi veZimbabwe vagadzirira zvakanaka here?
Tichiri kufinalize ma preparations, but ingati isko zvino ndo mamirira taita. And tichitarisira kuti vese vandambotaura kana munhu achiqualifya toti ndikatarisa wemarathon munoziva kumanya kwaanga achiita achiita matop 10 achisvika kuchinzvimbo chakadaro mumacompetitions aanga achiita, munhu anenge ari papo anenge ane mukana wekuti anokwanisa kusvika mumafinals nevakomana vese vema 200 vachimanya under 20 seconds. Vanhu vekuti tinongoti isusu vakangoita zvavagona tinenge tichitenda, vakazosvika kumamedal tinototendesa senyika nekuti vaita zvavanokwanisa kuita. Zvino hatisi kuda kupa pressure kuma athletes, but tinoziva kuti vanogona kuwina vachisvika mumafinals vakazotiwanira mamwe medal. Zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Olympics Committee Vatabani Gonye vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari parunhare muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Taita dambudziko kumudunhu remperengwa central mashe mazofa kudhibha remutuzubwe ng'ombe dzinodhibha padhibha remutuzubwe ng'ombe tariri kufigwa nong'ombe zvisingaiti. Ndarasa kubva nong'ombe nhatu muvhiki rimwe chete. Chikonzero chatinofungidzira chirwere chakambotikuira ng'ombe gore rapera chadzoka zvine simba zvakare. Tinourombo kuti gavhumendi yakatipa mushonga ng'ombe dzikandobayiwa kumadhibha akasiyana siyana, asi isu dhibha redu remutuzubwe pakaita nyanya dzakada kubhadharisa vabereki. Saka vabereki vazhinji havana kunge vakwanisa kubayisa ng'ombe dzaoneka kuti paidawo kubhadhirwa mari pang'ombe $2 pang'ombe. Saka chakaitika ndechekuti vanhu vakatadza kuwana mari iyi. Saka tiri kufirwa nong'ombe zvisingaiti, zvokuti dai gavhumendi yatibatsiravo please yapindira vaitawo ngororo kuti chingava chirwere chipi ng'ombe dzedu dzabatsirikana.
PaStudio 7 apo mamukazei. Aiwa, munyika munoita zvirwadziwa mai. Zvaibvira vanhu ambotita Mwari ambotitironyesa pavamunanga gwana plani yekuita nemurume uyu. Haana kana hanya nesu kana kavati. Ari bhizi kutuka maNGO. Apa ari kupema futi mari kubva kwaari. Nosaka zvari pfungwa dzake chedziri kubva papedzienda papi. Kozoita vamwe mapenzi rakachitaura zvanoda chitei chamisa apera. Haana pfungwa, haana makwaliti dzekuita leader. Vada kuti afere, vada kuti timuzitaurawo here, vada kuti asimukira sei, vada kuti aite sei chamisa wacho. Chechivazva kuti mazana anenge achitumwa zvavo kuti aondonge musangano wedu hazvina mhosva. Mwari ndiye nevanhu vake. Akatara prezidenti akati God is in it. Ndatenda zvangu.
PaStudio 7, PaStudio 7 mamuka sei nekuswera vashamarari veStudio 7 mose. Ndipewo zvemukara nibotaurirawo zvemurume anodzisanyatwa uyo kuti chanofanira kuziva ndechekuti hakuna chisingaperi. Mugabe waizviita zvaari kuita izvo achiti ZPF aizofia akabva pachigaro ini ndichiripo, asi Mugabe wacho hakusina. Saka sanyatwa ka zvavanoita izvo zviri kupera manje manje. So vana veZimbabwe tanoita kudzvinyirirwa nekuti makarwa hondo, makaita masoja mukazodii. Nesi tiri masojawo, togona kuti kubvisai pachigaro futi. Saka musambofungawo kuti munofa muchitonga vana sanyatwa muchiita zvamuri kuita vanhu muchikusisa vanhu. Saka musambotyurira vana sanyatwa, ziva kuti hapana chisingaperi. Sanyatwa wena shamwa. Ndatenda zvangu ndiri chen champion mulambo paJoburg.
Studio 7 regaini mbokupazisai mhuri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri. Ndichiti Mwari vakiitire zvakanaka. Ndoda kutaura hangu panyaya yevanhu veSADC vari kuuya muZimbabwe. Sekuziva kwedu ndofunga Munangagwa paari papo hapazi pake, and ari kuzviziva kuti haaifanira kunge ari ipapo. Saka kodzero dzevanhu dzese dziri kutyorwa idzi kutoda kugara avhundudzira vanhu kuti pachazoya veSADC pashava 1 achati bofu. Asi izvo zvaiva zvakare, vana veZimbabwe tangwara, takuziva marights edu. SADC iri kuuya takatoimirira kuti iuye, takatoimirira. Ndopamuchazoona kuti vana veZimbabwe vakangwara, takuziva marights edu isusu patakadzvanyirwa pakwana. Izvezvi nyika ine nzara, vanhu vari kudya kamwe chete pazuva, vana chivhayo vachiita zvokutamba nemari yenyika zvavari kuita zvavasingasungwi. Iwo ukataura kuti tashatirwa nenzara munyika medu, vari kuita uhori chimbomirai wosungwa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekutoreswa mhiko kwaitwa makurukota muSouth Africa uye zvakunoreva kuvana veZimbabwe. anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mwina Taboka Ncube.
Who is it called?